manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 25/2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kana tichitarisa kuti musangano wedu werari nhasi unopfiswa February takazotinetsa zvikuru nezvekuti makwanisa akapimisa kuti tisaite musangano iwoyo.
Mutungamiri webato idzva rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe vaRobert Chapman vanoita musangano nevatsigiri vavo muHarare panguva iyo bato reCitizens Coalition for Change ranyimwa mvumo yekuita musangano waro kwamurehwa. Vanhu vakawanda vanobuda neuwandu hwavo vachienda kunonyoresa kuvhota musarudzo dzegore rino zvichitevera kushambadzwa kwakaitwa nemutungamiri wenyika gwaro rekupedzisira rekutarwa kwematunhu. Zvimwe zvikwata zvenhafu zvine mukurumbira munyika zvinomisa mitambo zvichityira dutu mupengo Tropical Storm Freddy. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato idzva rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe vaRobert Chapman vaita musangano nevatsigiri vavo kuHarare Showgrounds muHarare nhasi vakati Zimbabwe inoda bato riri pachokwadi uye panofanirwa kuve nemapato anokwanisa kuita kuti ive nyika yakanaka kwete vanhuwo zvavo vanotungamidza zvido zvavo mberi. VaChapman vati hurumende inofanirwa kushandira vanhu vachiti vakaenda kumatunhu akawanda emunyika vakaona kutambura kuri kuita veruzhinji. Vati hurumende yavo ndiyo chete ichaunza shanduko muZimbabwe. Zvichakadaro rimwe bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti ranyimwa mvumo zvakare nemapurisa yekuti riite musangano waro wekupemberera kusvitsa gore raumbwa wanga wakarongwa kuitirwa panzvimbo yemabhizimusi yemurehwa center nhasi. Hatina kukwanisa kubata Chief Superintendent Mashishi kanawo mutauriri wemapurisa nyika yose Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa. Assistant Commissioner Mashishi ndinodzokorora. Chief Superintendent Mashishi ndo vanobata dunhu remurehwa. Asi Assistant Commissioner Nyati vakaudza zvavo Studio 7 kuti zviri kune mukuru wemapurisa mudunhu roga roga kuti opa here mvumo kana kunyima kuti kuitwe misangano yezvematongerwo enyika. Kuti tinzwe zvizhinji tabata nhengo yeCCC kwamurehwa vaRodrick Mapfeka.
Kana tichitarisa kuti musangano wedu werari nhasi unopfiswa February takazotinetsa zvikuru nezvekuti mapurisa akapimisa kuti tisaite musangano iwoyo.
Zvikonzero zvipi zvakapiwa nemapurisa kuti vakumisei kuita musangano iwoyo?
Mapurisa akatipa chikonzero chekuti anzi nzvimbo yabuda kuisa musangano muGrounds Council rakatobhukwa kudzara neimwe political party.
Tiri kunzwawo kuti mapurisa ari kuti imi mamusina kunge mapiwa mvumo zvakare yekushandisa ground iyo kana nhandare yamuda kuitira musangano nekanzuru yemurehwa nekuti inzvimbo yekanzuro. Mama akapiwa here mvumo nekanzuro yekushandisa ground?
Ibude kanto izvozvo, but kazhinji kazhinji kana tichine pangobhuka pangobvumidzwa kanzuro ndeye munhu wese, saka zvina tamwe tichine pangobhuka tatongotenderwa kanzuro haikwanisi kuzvipimisa hayo ndoo zvatanga tichingoita kumashure kwese.
Saka matanho apaya maakutora tichiona kuti marambidzwa kuita musangano wenyu.
Sezvo vataura kuti vakabhukwa ticharamba tichiapa vamwe majesi nekuti tinozva kuti imasarawo mapurisa kutirambidza kuti tiite musangano yedu. Saka isi tiramba tichibhuka chete tichiramba tichiedza kusvika iwo watazoteerezwa kuti votipa chikonzero chipi.
Iwo musangano uyu zvii zvamaa muda kuti mukurukure pamusangano uyu uye ndiani anga achitarisirwa kuzouya achiadhiresi?
Tenge tine vakuru vedu vemusangano vatinakwanisa kutaura kuti ndiani pane zvinoizvi. Asi tine vakuru vedu vemusangano vanguvari kuuya tichikupemberera kutsvitsa gore kwepati yedu yafomwa. saka tichikupendera tita mhemberero takabatana semurewa yese joinipo yavakuru wangu vachizotipa mashoko.
Tinoona kuti kwamurewa kwenyu ikoko ndo kune mhirizhonga yakamboitika nengo dzebato renyu reCitizens Coalition for Change dzichishungurudzwa. Mazuva ano zvakamira sei?
Wanhu wakuda zvechange havachisabatana kuti chitidzirwa kana kuita sei. Wanhu wakuda zvechange kuchidzira ngachidzire zvavo, asi vanhu vangu vakutoda rario iyi takubvura netobvibvobvi zvamira pati zvamira pati. Vanhu vangu vakatitarisira rario iyi, but sezvineiwo zvazvo zvokuti haakwamurewa nyango sisijetsaawana vasikambira kutyidzirwa ikoko vari kuzati kupererwa kupeza ndiye.
Vanga vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change mudunhu remurehwa vaRodrick Mapfeka vari parunhare kwamukarakate kwakare kwamurehwa neStudio 7. Vanhu vakawanda vanoda kuvhota vanonzi vave kubuda nehuwandu hwavo vachienda kunonyoresa kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegore rino, zvichitevera kushambadzwa kwakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa gwaro rekupedzisira rekutarwa kwemiganhu yenzvimbo dzichavhoterwa musarudzo kana kuti final delimitation report. Gwaro iri rakaumbwa nekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission. Asi vamwewo vari kuda kunyoresa kuvhota ava vanoti havasi kufara nekushomeka kwenzvimbo dziri kunyoreserwa kuvhota kumaruwa nekumadhorobha. Mutore wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vanhu vazhinji vanonzi vave kuita chipatapata kunonyoresa kuvhota munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika zvichitevera kushambadzwa mubepanhau rehurumende kana kuti Government Gazette kwakaitwa gwaro rekutarwa kwemiganhu yenzvimbo dzichavhoterwa musarudzo dzemutungamiri wenyika makanzuru pamwe neparamende uko kwakaitwa navamunangagwa svonde rino. Kushambadzwa kwegwaro rekupedzisira refinal delimitation report iri kunoreva kuti sarudzo dzaswedera uye miganhu iyi ndiyo ichashandiswa pasarudzo idzi kunyange hazvo paine vari kuzvipikisa mumataredzi mhosva nezuro muHarare. Imwe nzvimbo iri kunyoreswa vanhu kuti vazokwanisa kuvhota yakaswera yakazara nevanhu, asi vazhinji vachinyunyuta kuti kunyoresa kwacho kuri kunonoka. Mumwe wevechidiki muHarare vaPearson Mufutiza avo vanoti vari kuda kuvhota kekutanga sezvo asvitsa makore gumi nemasere ekuberekwa ayo anobvumirwa pamutemo kuti munhu anyorese semuvhoti, vanoti vashandi veZEC vari kutora nguva yakareba kunyoresa vanhu vanenge vari mumitsara yekunyoresa kuvhota, zviri kupa kuti vanhu vazhinji vadzokere kudzimba vasina kunyoresa.
Nyaya iri kuitika ndeyekuti vanhu havasikwana mukana. Vamwe vatotaura kuti vauda kuenda kumba vachikumbulena nzara nekuti vanhu vacho vanoonekwa kufamba laini vanoonekwa kufamba vauya kuma6 nanhasi kuchirubatsirwa vanhu vane zuro nyanyanya zvinhu zvacho hasi kuchafasa.
Amai Kamurai Maisiri avo vanogara mumusha wemufakose muHarare vakurudzira kuti vezeki vavhure mahofisi mumisha inogara veruzhinji mumadhorobha kuitira kuti vanhu vakawanda vakwanise kunyoresa kuvhota sezvo muHarare muine nzvimbo nhatu chete dziri kunyoreswa vanhu, idzo dziri kunzi dziri kuzara zvakanyanya kubva zvagazeti kwagwaro iri nemutungamiri wenyika. Madhorobha nemaguta mazhinji munyika yose anonzi nenzvimbo mbiri kana nhatu chete dziri kunyoreswa vanhu sevavhoti.
Nanhasi ndichiri pano laini yacho randamboriona kuti rafamba here, ndatofa nenzara tingori pano bvamakuseni. Ndaitofunga kuti dai vanga vatipowo kana zvimapoka zvipoka zvokuti vanobvawo kwakati mufanira kudai muri kunzvimbo kwenyu kwamunogara ikoko vose vakabva taya makuseni taya kutara.
Vanoona nezvekurongwa kwemisangano mubato reZANU-PF kana kuti Political Commissar vaMike Bima vanotiwo vanhu vari kumaruwa munyika yose vari kufamba nzendo refu kunonyoresa kuvhota uye vari kukurudzira veZEC kuti vavhure nzvimbo dzakawanda kumaruwa dzekuti vanhu ava vakwanise kunyoresa kuvhota. VaBima vari kukurudzirawo zvakare kuti bazi rinoona nezvemukati menyika rite urongwa hwokufamba richitoresa vanhu zvitupa, veZEC vachitevera mumashure vachivanyoresa sevavhoti kuitira kuti vanhu vakawanda vakwanise kunyoresa kuvhota.
Tichikurudzirawo kunyange veZEC kuti apo pane papfuura nevaya vanopa zvitupa, veZEC voteverawo vachinopa vanhu chinguva chokuti vanyorese as voters.
Vakafanobata chigaro chemutauro webato reCitizens Coalition for Change rinotungamirirwa navaNelson Chamisa muzvare Fadzai Mahere vanoti
vanhu vari kushandisa mari dzakawanda dzemabhazi kuti vanonyoresa, asi ZEC inotaura iyo kuti aiwa michina yedu haisi kushanda kana kuti hakuna magetsi. Zvese izvozvo mano mano eZANU-PF kuti vanhu vasarejiste nokuti vari kutya kuti vanhu vari kunyoresa vanyowani ava vanhu veCCC havasi kuda kuti CCC ikunde, vari kuona kuti vanhu vachafarire ZANU-PF saka sarudzo dzatakatarisana nadzo vari kutyika kuti vanhu vakanyoresa vakawanda TCCC inokunda, asi isu tirikuramba tichingoyambira vanhu kuti endai munonyoresa kunovhota, musaoreswe mwoyo, anesuwo tirikumobilisa vanhu, tirikuunganidza vanhu kuti vanoregista kunoti tinovhota kuti 2023 uno tipinze vaNelson Chamisa. Munhu wese ari kutaura kumaruwa, kumadhorobha zvese, kuti ngaapinda hake mukomana, saka nyoresai, nyoresai, nyoresai kuti munovhota.
Asi mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vati komisheni yavo ichagara pasi yoona matano aingatore.
Chemo ichocho tiri kuchigamuchira sekomisheni, uye isu tichange tichizovazivisa nguva inotaurana maererano neurongwa huchenge huripo kunyoresa vanhu, kuti shuwa vamwe vanogara kunzvimbo dziri kure uye tinoona vanhu vakawanda vari panzvimbo dzedu, komisheni ichange ichikuzivisa nenguva inotera sezvayakambotaura.
Mapato ose ezvematongerwo enyika ari kuda kukwikwidza musarudzo ari kukurudzira vatsigiri vavo kuti vaende kunonyoresa kuvhota, chirongwa chekunyoresa kuvhota chisati chavharwa. Pasi pemutemo wesarudzo weElectoral Act, kunyoresa kuvhota kunovharwa mazuva maviri mushure mekunge mutungamiri wenyika atara zuva richaitwa sarudzo, uye zuva resarudzo roziviswa pachine mwedzi inokwana mitatu kuti sarudzo idzi dziitwe. Vamunangagwa vakati vachazivisa zuva richaitwa sarudzo idzi munguva pfupi iri kutevera, uye vakatotaura kuti sarudzo idzi dzinogona kuitwa muna Nyamavhuvhu wegore rino. Bato reZANU-PF rinoti riri kutarisira kuvhoterwa nevanhu mamiriyoni mashanu musarudzo idzi, uko bato reTCCC richiti riri kutarisira kuvhoterwa nevanhu mamiriyoni matanhatu. Bato reMDC inotungamirwa navaDouglas Mwonzora rinotiwo riri kutarisira kuvhoterwa nezvikamu makumi matanhatu nezvitanhatu kubva muzana, kana kuti 66% pavanhu vachavhota musarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Dutu mpengo Tropical Freddy, iro rakarova Mozambique nezuro uye raitarisirwa kupinda munyika nhasi mambakwedza, rinonzi harisati rasvika, asi veruzhinji vari kukurudzirwa kuti vangogara vakangwarira sezvo mvura iyi iri kunzi inenge ine mhepo yakasimba. Mukuru weboka rinoona nezvekudzivirirwa kwenjodzi munyika reCivil Protection Unit, Vanathan Komo, vaudza Studio 7 kuti vachiri kutarisira kuti dutu mpengo iri ringangopinda munyika, vachiti vakagadzirira zvakakwana kununura vanenge vawirwa nenjodzi. Mvura iyi inonzi ine simba uye yaitarisirwa kurova zvakasimba matunhu eManicaland, Masvingo, Matevelelen South uye mamwe matunhu eMashonaland East neMashonaland Central.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvizvarwa zvemuNigeria inove nyika ine vanhu vakawandisa muAfrica yose zvapinda musarudzo nhasi zvichitsvaga mutungamiri wenyika pamwe nenhengo dzedare reparamende. Mutungamiri wenyika vaMuhammadu Buhari, avo vakapedza matemo avo mapi maviri semutungamiri wenyika, havasi kukwikwidza zvakare sezvo vakakwanisa zvikamu zvavo zvemakore masere zvinobvumidzwa pamutemo. Pane vari kukwikwidza chigaro chemutungamiri wenyika, panonzi pane vatatu vari kurwira chinzvimbo ichi. Mutungamiri wehurumende yeJapan vaFumio Kishida nevamwe vatungamiri vari mugungano renyika nomwe reG7 vatora chisungo chekuwedzera zvimwe zvirango kuRussia pamusoro pehondo yayo neUkraine. Chisungo ichi chaitwa pamusangano weG7 wepadande mutande wekucherechedza kusvitsa gore kubva zvapinda Russia muUkraine ichitanga hondo. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namai Maureen Ngwenya vesangano reCircle of Champions rinobatsira chirikadzi munyika. Tino kuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungati itsananguruwe rekuti sangano renyu rinobatsira sei chirikadzi.
Boka iri iboka risingasarudze riri non-denominational. Harisarudze zera, harisarudze rudzi, harisarudze kuti munhu akafirwa rini uye akafirwa nei, ari kupi. Nongotarisa kuti kana achingori chizvarwa chemuZimbabwe kwaari ikoko, isusu sevanhu vekumusha tinonzwisisana machemera atinoita. Saka tine boka irori rine vazhinji vakawanda vari muZimbabwe vanodarika 1,000 vativa nhengo dzeboka irori. Tine vazhinji vasati vakunyatsoziva asi vari kungoti anenge anzwa ouya. Saka zuva rega rega namba yedu iri kukudzwa nekuwanzwa nekuda kwekuti tine vazhinji vakuzivawo nezveboka irori vachiu kuti vazobatsirika.
Zvii zvamuri kutarisira kunge muchibatsira chirikadzi nazvo?
Batsirika kwatiri kureva ndekwekuti tinotarisa nderechi rinotaura rakadzizembera panhau dzechikristu dzekunamata. Saka tinoti kana munhu akauya tine tichida kuti asimbiswe pakutenda, asimbiswe pane zvekubata, agosimbiswawo kune kuwana chauviri neraramo. Vazhinji vanosiyiwa vasina kana chekubata kana pekutangira. Wozoona kuti munhu akutongororwa achisiya zvivana vaya dzaanherera chaidzo. Kuroorwa kwachona asi kuroorwa zvine tarisiro yakanaka, zvine tsarukano. Akungoenda kuti ararame achifunga kuda pamwe akaenda ikoko anogona kuwana munhu anomupa chekuchauviri. Saka isusu kuno kuCircle of Champions tinoda kuti vanhu kana vakange vauya tovabatsira kuita maprojects.
Kati muri kusangana nezvimhinga mpinyi zvipi pari zvino pamabasa amuri kubata?
Nekuda kwokuti hatinawo mari seboka, hatisi kukwanisa kutobatsira vakawanda. Vazhinji vanouya, vanhu vanouya every day. Ndine vanhu vanenge vachiva nematambudzikowo mazhinji acho ndekutoti havana zvekudya. Vamwe havana kana mari yekutangisa kuti aite bhizimusi rinomuisa kuti agone kurarama. Kana kutenga nekutengesa hakwanisi. Saka takamboedza kuti vanhu vapinde muzvikwata zvikwata sekugara kwavanoita munharaunda dzavo. Tochienda tichiona kuti munharaunda iyoyi vamunogara munzvimbo ino ichii chinodiwa muno mutobatsira wanhu vazvichiendera nenzvimbo yavanogara. Asi hazvisi kunyatsogoneka nekuda kwekuti dzimwe nguva mafambiro achona anenge achinetsa, zvikwanisiro zvekufamba. Dzimwe nguva papastorina kana mota yacho yekufambisa, chero mota ikavapo dzimwe nguva hapana mafuta ekuti uende kunoshanyira vanhu vese ivavo vese. Saka vamwe vanozongonyura, vamwe vozongobatsirana. Saka tiri kuedza kuti dei tagona kuti kwavanogara ikoko titsvake zvinogona kuti vagone kuenderera mberi. Tiri kutarisira zvekuti kana vakaita zvikwata zvegumi zvinotibatsira kuti vagone kubatanidza pfungwa kana kubatanidza mari shoma yavanenge vainayo iyoyo, pasawane chirikadzi inorara isina kudya. Iri ndo rimwe dambudziko rinotsemura mwoyo wangu, nokuti ndinonzwa vazhinji achiudza kuti ndakandoda kuti ndingochiura yangu vana neni ndingofa nekushaya chekudya chaicho. Maschool fees anenge achinetsa, zvikoro zviri kudhura kunoku. Saka kuti uti munhu unomubatsira sei zvakakwana, wandagona kubatsira kana temu ino vashoma ivavo kana wandatsvakirawo rubatsiro vanovobatsirikana sitemu inouyazve. Kana munhu achingoripo asati apuwa mukana wokuti akure, still hapana chari kugona kuita. Saka tiri kuedza kuti dei tagona kuwana mari yekuvaisa muzvikwata. Vapinda vanofarira mabasa akasiyana, vanoda kudzidza zvemining, dzimwe toti kudawo kana matrainers kuti vauye vabatsire madzimai aya.
Vanenge vachida kukubatsirai vanokuwanai papi?
Inini ndinowanika panhamba dzinoti 0789 922179 kana pane vanoda kundibata. Nokuti tinoita maprograms futi pa show inonzi Woman to Woman, yandiri mushokoshi wenyaya iyoyo, ndiri talk show host wenyaya iyoyo. Saka ndinonge ndichencourage madzimai kuti ngavauye nenyaya dzavo. Anenge taura nyaya yake toisawo apa kana pane vanoda kubatsira iye wavanenge vaona pa Woman to Woman nobuda pa Mandara platform, woiona votorawo nyaya iyo vobatsira munhu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri mu Washington.
Tinotenda Marvelous. Yes, no, tinokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, che our lives upenyu hwedu. Nasi tiene hurukuro nemutungamiri wesangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union vatawanda mutemi zvichitevera kuwirirana kwakaita vashandi nevashandirwi nezuro panyaya dzemihoro yevashandi.
Chokwadi chekuti kakavadzimamwe vashandirwi vemabhengi mazuva apfuurayo pasina kunyatsoirirana, asi ndingakuzivisa kuti tasvika pakuita chibvumirano chekuti mihoro yemumabhengi ikwidzwe zvichitevera kusaina chibvumirano chataita. Chibvumirano chatasainirana nacho ichi chinobata nguva inotanga naJanuary kusvika muna March. Saka pari zvino tingati tafanika kufamba kachinhambwe kukurukura kwatiri kuita nevashingirwi vemabhengi.
Vateereri vakada kuziva kuti zvii zvamungati mawirirana kusvika pari nhasi.
Nyaya hombe yatiri kurwisana nevashandiri vekumabhengi ndeyekuti vashandi vatange kubhadharwa mari inotenga in US dollars. Saka chiiki chibvumirano chataita tiri kutochiona zvedu setransitional agreement, because vashandirwi vabvuma kuti pamari yavari kutibhadhara yemazim dollars 40% yacho tabvumirana kuti ichange ichibhadharwa mumaus dollars, asi isusu tanga ichitoda mari iri pamusoro chaizvo. So pakuzobvuma kuti tisamirane chibvumirano ichi, tabvumiranika kuti chichangoiswa kubva mumajanuary kusvika muna March. Saka zvinoreva kuti muaapril tichienda kumberi tichagara pasi tichitodzokera patafa kuti tionesani kuti mari dzatiri kuva vemaus dollars dzabuda here.
Tinoona kuti vashandi vakawanda munyika vari kuchema vachiti vari kutambira mihoro iri pasi peinotarisirwa kuti vange vachirarama. Ivo vashandi vekumabhanga mihoro yavo yakamirawo sei?
Tichiongorora zvedu mamiriro akaita zvindi yezvino, hatisi kufara nemihoro irimumabhanga. Ndosaka tiri kuramba tichikakavadzana nevashandiri ava, nokuti chiri kuitika ndechekuti mari zhinji yatiri kuhora iri kuuya iri masin dollars. Ayo hamuri kungoziva nese kuti ari kuruza uremu hwayo nenyaya yeinflation. Saka zvinoita kuti tatangira mari yedu inobva yandisa pari nekukurumidza. Ndosaka tichiti mari yedu tikatambira iri maus dollars tinenge tichiziva kuti tatambira mari inotenga. Saka ndo kutisuma kukuru kwatinako isu sevashandi mabhengi, nekuti mari yatiri kutambira pezvino iri kudyiwa neinflation. And even 40% yatiri kutaura zvaiyoyo yatabvumirana iri pasi pezviri kuitika munyika. Kana muchitevera nhau dzinobuda nyika, tinoona kuti zviri kunzi ivonere zemstat 76% of matransactions ari kuitika munyika ari kuitika kushandiswa maus dollar. Ende tikatarisawo zviri kutaurwa nereserve bank yezimbabwe, vanoti ivo 66% yematransactions ari kuitika mubanking sector ari kuitika achishandiswa maus dollar. Saka isu tiri kuti tinoda kuti mihoro yedu itevedze zviri kuitwa zviri kuitika munyika.
Saka pari zvino mushandi wepasi pasi ari kuwana mari yacho yamuri kuti ishoma?
Tichitarisa chibvumirano chatabvumirana, mushandi ari pasi akutambira mari iyo inoita 418,000 Zimbabwe dollars. And tiri kuti pa 418,000 iyoyo 40% yacho tiri kuda kuti inge ichibhadharwa nemaus dollars. Pari kana kuri kuti pane mabhengi achema chema kuti haa zvechokwadi isusu maus dollars hatina, then tinoti ivonga vachishandisa exchange rate inenge ichirwa pamusurungo chibhadhara mari iyi. Saka mukatarisa kuti 418,000 haisi mari yakawanda, especially taakutarisa kuti kuti tax yemuzimbabwe iri pamusoro chaizvo, zvinoita kuti mari inozotorwa nemushandi achienda kumba inenge yaashoma chaizvo.
Manga makateerera kumutungamiri wesangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union vatawanda mutemi vari muHarare neStudio 7 muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Zvimwe zvikwata zvenhabvu zvine mukurumbira munyika zvamisa mitambo zvichityira dutu mupengo Tropical Storm Freddy, iyo inonzi yanga isati yasvika muZimbabwe. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Izvi zvauya panguva iyo vanoona nezvemamiriro ekunze veMeteorological Services vayambira kuti dutu mupengo iri ringangorova Harare pamwe neManicaland, Masvingo, Mashonaland East ne Central, pamwe nedzimwe nzvimbo kuMatabeleland South. Asi mumwe mugari wemuHarare vaLabmo Muyambi vanoti Tropical Storm Freddy haisati yasvika muguta reHarare iri.
Hapana chatakamboona, takatotarisira kuti tochira kuti kozvavharwa, but hapana kana chatakamboona cyclone yacho muno muHarare. Sikasi hangu dzimwe nzvimbo, but muno muHarare hapana chatakaona.
Mumwe mugari wemuHarare vachibva kuWarren Park vaVincent Pushu vanoti Tropical Storm Freddy vari kungoita yekunzwa ichingotaurwa nezvayo.
Tatakakudzwa newe bazi rezvemamiriro ekunze muzi wechishanu, vana vakarega kuenda kuchikoro chiyasvika muzi wechishanu. Nhasi tava muzi wemugovera, hatisati taiona kuti inosvika here kana kuti ichadii. Saka takangotarisa, hatichazivi kuti vebazi rezvemamiriro ekunze vari kuziva zvavari kuita here kana kuti havasi kuziva zvavari.
Asi munyori mukuru weDynamos vaWebster Marechera vanoti vapa vatambi vavo nguva yekuzorora vatarisira mamiriro ekunze. Maneja wevatambi veCapes United vaShakespeare Nogwenya vanoti vamisa mutambo wekwadzana masimba neBlack Rhinos nemhaka yeyambiro yavakawana kubva kune vanoona nezvemamiriro ekunze. Mutsigiri weCapes United vaNyaradzi Dlalambi vanoti zvakanaka kuchengetedza upenyu hwevatambi pane kuyeuka dumba wanaiwa.
Necyclone Freddy ndi kudai so yadi kutaurwa inine ndofunga kuti still right zvavaita, because ma players even chero tichitarisa nyika yacho kuchengetedza vanhu and kuchengetedza utano and health wise. So inini for this pandemic and this cyclone Freddy kumiswa kwachwa bhora nema clubs vaita zvinhu zviri.
Vakawanda vakamirira kutanga kwemitambo yenhabvu yemwaka uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, rakai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato idzva reDemocratic Union of Zimbabwe vaRobert Chapman vanoita musangano nevatsigiri vavo muHarare panguva iyo bato reCitizens Coalition for Change ranyimwa mvumo yekuita musangano waro kwamurehwa. Vanhu vakawanda vanobuda neuwandu hwavo vachienda kunonyoresa kuvhota mumasarudzo dziri kutarisirwa gore rino. Zvimwe zvikwata zvenhabvu zvine mukurumbira zvinomisa mitambo zvichityira dutu mupengo Tropical Storm Freddy. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusemina Gaino Gumede Saidi.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJonga Kandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela mthwakazi omuhle ngomgqibelo mhlaka 25 Nhlolanja 2023. Igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Ngendlela elazi ngayo ipolitics yeZimbabwe, citizens are fed up. Lokhu sithenjiswa lokhu nalokhu, but in Chapman we believe.
Umkhokheli webandla lezombusazwe elisungulwe nyakenye ele Democratic Union of Zimbabwe DUZ, umnumzana Robert Chapman, uthi ibandla lakhe yilo lodwa elingahlenga ele Zimbabwe ebunzimeni eliphakathi kwabo.
Idale le Central Committee lahlala phansi lithiwa nguye ubaba Mnangagwa, kwavunyelwana ukubana asifuni ukubona umsindo oyenzakalayo.
Kube lo dlame esabelweni seSanyathi eMashonaland West, lapho okuchaywe abakhokheli bebandla leZANU-PF balesi sigaba ngabacatshangelwa ukuba bengabebandla linye. Kuhlelo lwethu olwemaphandleni namhlanje sikhangela abavikela ukuntshontshwa kwenkomo. Umkhokheli webandla lezombusazwe elisungulwe nyakenye ele Democratic Union of Zimbabwe DUZ, umnumzana Robert Chapman, uthi ibandla lakhe yilo lodwa elingahlenga ele Zimbabwe ebunzimeni eliphakathi kwabo. Ekhuluma emhlanganweni wokukhankasela ukhetho awenzele enkundleni yeShowgrounds eHarare namhla, umnumzana Chapman uthe ilizwe lidinga ibandla elithembekileyo njalo elisebenzela uZulu ukuze lithuthuke. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lawa ngamalunga ebandla lika Chapman ehlabela emhlanganweni ongenwe ngamakhulu amahlanu abantu 500 eHarare namuhla. Ekhuluma kulumbuthano, uChapman uthe usehambe endaweni zonke zeZimbabwe lapho abane khona abantu bebhekane lobunzima obumangalisayo, bona athi bungaqedwa kuphela nguhulumende webandla lakhe alubana lithe lavotelwa langena embusweni kukhetho oluzayo.
Kumele kuqiniswe ingatsha zethu zelizwe, akula muntu omkhulu ukwedlula ingatsha zethu.
UChapman uthe engangena embusweni uzakhwezela izisebenzi iholo njalo zithole imali ethize, i-minimum wage ngesilungu, ukuze ziphile ngcono lemideni yazo. Uthembise njalo ukuvuselela umnotho lokuthatha amanyathelo azaqinisa idola leZimbabwe libe lohlonzi njalo ilizwe lenelise ukuthengisa impahla phandle kwelizwe.
Umsebenzi wami yikuba lendlela zokuba izinto zisebenze kuleli. Ngitshelani okuvodwa okusebenzayo kwele Zimbabwe akula.
Omunye wabasekeli baleli bandla obesemhlanganweni lo, unkosikazi Esnard Buyalani, uthi uChapman uzimisele ukuvuselela umnotho welizwe engangena embusweni kukhetho oluzenziwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo.
Umongameli wethu hayi, sina siyamthanda. Engimthandela khona is multiracial. Lapana sesimbe singani siyahlupheka ukuthi kungaba lowesindebeleni ngumsindo, kungaba ngowesitshoneni ngumsindo. So lowo likhaladi ngibona ngani hayi uright kakhulu, and futhi ibrand ethengisekayo.
Ohlaziya ezombusazwe umnumzana yeBhedube uthi kunenge okumele kwenziwe nguChapman ukuze uZulu amethembe phambilini kokhetho.
Ngendlela elazi ngayo ipolitics yeZimbabwe, citizens are fed up. Lokhu sithenjiswa lokhu nalokhu, but in Chapman we believe.
Umnumzana Chapman ukhulume njalo ngodubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa osolubhahlile eZimbabwe esithi lubangelwa yikusilela kwemisebenzi. Ngokunjalo uthe uhulumende wakhe uzaqeda lolu dubo ngokusungula imisebenzi ukuze abasakhulayo okuyiwo abasebenzisa kakhulu okudakayo bathole okokwenza. Ukukhetho oluzayo umnumzana Chapman uzancindisa edinga ukuba ngumongameli weZimbabwe njalo ukhangelele ukungqikilana labakhokheli bamabandla atshiyeneyo abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa oweZANU-PF kanye lomnumzana Nelson Chamisa owebandla elikhulu eliphikisayo LCCC. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Lanxa umongameli Mnangagwa esithi akasoze yamela udlame phakathi kwamalunga amabandla awezombusazwe kanye laphakathi kwebandla leZANU-PF ikakhulu ngesikhathi ilizwe libhekane lokhetho ngolwesine kube lodlame esabelweni seSanyathi eMashonaland West lapho kuchayiwe abakhokheli bebandla leZANU-PF balesi sigaba ngabacatshangelwa ukuba bengabebandla linye. Kuthiwa bebethunywe ngummeli wedale lephalamende wakhonale njalo engumsekeli kamphathintambo ogatsha lwezokwemba umnumzana Polite Kambamura. Amapholisa awesanyathi athi kubotshwe abathathu mayelana lalolu daba njalo badinga umnumzana Kambamure laye omangalelweyo. Sixoxe lomnumzana Joseph Chuma ilunga le-Central Committee yebandla leZANU-PF ngalolu daba.
Umongameli wethu ubaba uMnangagwa usephuma endaweni ethiyetshiyeneyo kuhlanganisela lo msekeli wakhe ubaba uChiwenga lobaba uMohadi kuze kufikela kunational chairman umama uMthinguri Kashiri bonke bekhuluma ulimi olulodwa ulimi lokuthi kona akulabudlwangudlwangu okumele buvunyelwe kumbe ukhwabithwe kumbe bubuwe. Kubalulekile ukubana amalunga eZANU-PF alandele iziqondiso zona lezo ezikhulunywa ngabakhokheli bethu phela ngoba yikho lapho okusungula khona indaba yonke. Idale le-Central Committee lahlala phansi lithiwa nguye ubaba Mnangagwa kwavunyelwana ukubana asifuni ukubona umsindo owenzakalayo sifuna ukubana ukhetho loluhambe ngendlela ebalulekileyo njalo kube yinto yokuthi bona wonke umuntu uzakuvuma ukubana kube free and fair. Yikho ngisithi mina lokhu nxa kusithi kuyenzakala yena lo muntu okwenza kumele abe kwazi ukuthi kakwenzi ngemvumo yeZANU-PF njalo kakwenzi ngesibusiso esivela kumongameli wethu labasekeli bakhe njengoba ngithilo bakukhuluma njalo nje. Kathesi ebeselupane ngolwesibili umongameli wethu sithakazelela i-Youth Day e-21st February ukukhulume ngakho futhi akufunakali ukubana kube lobudlongudlongo akufunakali ukubana kube lemisindo.
Umnumzana Joe Chuma lilunga le-Central Committee yebandla leZANU-PF esixoxe laye ekobulawayo. I-Studio 7 izame ukuxhumana lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi kanye lomnumzana Kambamura kodwa sehluleka. Kusenjalo eleNigeria liqale ukhetho lukamongameli lamalunga edale lephalamende namhla ngokuthula lanxa kwaba lodlame ezigabeni ezitshiyeneyo zalelo lizwe ngesikhathi kukhankaselwa lolu khetho. Abezindaba abe-Reuters babika ukubana bekulokuxokozela okuthize ngoba abantu bephume ngobuningi babo ukuyavota ngelanga lakuqala. Izulu lesiphepho i-Tropical Storm Freddy libikwa lilokhu lingakachayi eZimbabwe. Ugatsha lwezomkhathi lubika leli zulu selikhangelelwe ukuna eMashonaland East, Manicaland, Mashingo, eningizimu yesabelo seMidlands kanye lezabelweni zeMathebeleland kusasa. Ugatsha lwe-Department of Civil Protection luthi selulungiselele ukusiza abantu abangehlelwa ingozi kodwa baxwayisa uzulu ukuba ahlale ezindlini.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela msheshwe,
lamlela nampa wafuwe mbula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Kuhlelo lwezamaphandleni namhla, izakhamizi zeMatobo sezibumbe inhlanganiso ejonge ukulwisana lobusela bezifuyo kulindawo kulandela ukuqonga kwezehlakalo zokuntshontshwa kwezifuyo ikakhulu inkomo. Ukubunjwa kwenhlanganiso yehawu lezifuyo kuza ngesikhathi sokubunjwa inhlanganiso ezifanayo eGwanda South lapho okubhahe khona ukuntshontshwa kwenkomo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakamizi zematobo zithi sekule minyaka eminingi zithwaliswa amagabha avuza ngamasele enkomo, kungakho zithethe inyathelo lokubumba lenhlanganiso ukuze zivikele izifuyo zazo emaseleni. Irhawu lezifuyo lizalonda inkomo ezicatshileyo lisebenzelana lamapolisa ukuze izakhamizi zingalahlekelwa inotho yazo. Isikhulumeli senhlanganiso yerhawu lezifuyo, umnumzana Cuthbert Mkhwebu, odabuka kobhewula phansi kwenduna uMalaba, uchasise ngenjongo yokubunjwa kwayo.
Sahlala phansi siyizakhamizi sakubona kufanele ukuthi masifome inhlangano isebenzisane lamaphoyisa kahulumende ukwenzela sikwazi ukuqeda inkohlakalo ezigabeni. Siyizakhamizi emakhaya siyahlanganisa imali yokuthi sibe nepetroli. Abalezimoto bayasisiza ngezimoto zabo ukuthi sikwazi ukuthi maso kufanele sisebenze siphike amapolisa ngincedisane nawo sikwazi ukubamba abantu bayendaweni yawo.
Umkhwebu utokudanisayo nje yokuthi lalapho bethe babamba lawo masela xhaka bafike bakhululwe ngabomthetho.
Siyababamba abantu lama evidence, abantu bayaphuma discharge kodwa singakwazi ukuthi umthetho uyabe ulandele njani.
Lokho kudala ukuthi izakhamizi zigcine zifaka umthetho ezandleni zazo lapho zithe zabamba lawo masela, okugcina kudala ukubotshwa kwezakhamizi. Kuthi umnumzana Colin Ngwenya oyisakhamuzi eMarinoha kuwa-10 eMatobo South.
Ngakwesinye isikhathi siyabapanisha ngokubafaka induku gcine sokubotshwa thina ngoba siyabathatha sibahambise emapholiseni. Uzahamba uyahamba lamhlanje kusasa umtholise phansi avele saklolode ukuthi hayi khona kade lizama ukukwenza akusebenzi. Khuluma nisenzi nje silazi izakhamizi ezisejele ezithe ukupanisha amasela esigabeni seSt Anne.
Umnumzana Creighton Pire esinye njalo esakhamuzi eMatobo sithi lanxa izakhamizi zama ukulwisana lamasela kukhona okunukasa ntungwane emapholiseni.
Hlanganisa ihawu iyasebenza sizamile ukuwahafula amasela azama siwabopha kodwa hayi kusaqhubeka khona kungani kahle kahle nje amasela asebenza kahle kahle labantu bomthetho ekutshentsheni lwenkomo.
Umnumzana Victor Bodloza Spanda isikhulumeli senhlanganiso yeGwanda Anti-Stock Theft Association uthi abasoze babuqutha ubuthongo ngaphandle kokuba la masela esifuyo evalelwe entolongweni.
Isilinganiso siyehlile uma sesiqathanisa nokweminyaka edlulileyo kodwa basesekhona abanye esabathungatha, bakhona abanye esabathungatha abaqhubekayo besenza lobu bugwelegwele.
Ngomnyaka ka-2021 amapholisa ayehlome ngemibhobho ahlasele endaweni eshanya kuGwanda South lapho athola khona inkomo ezedlula ikhulu ezazitshontshiwe abopha abantu. Kodwa kuze kube lalamhlanje ngakho lo yedwa wagwetshwayo. Imizamo yokuxoxisana lamapholisa ngalolu daba iyehlule kodwa phambilini unkosikazi Loveness Mangena oyisikhulumeli samapholisa emhlubulweni kwezansi yemandebeleni utshele umsakazo we-Studio 7 ukuthi umlando wamapholisa yokubopha abasolwa ebahambise emthethwandaba selokufika kwenzakale phambili khonale akulani labo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikobhewula kwamalaba ngingu-Albert Ncube.
Sibonge u-Albert Ncube ngohlelo lwakhe olusitshela ngokwenzakala emaphandleni. Okwamanje sesidedela usithandekile Mhlanga esipha uhlelo lwakhe oluqondanelo labesifazane.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo
njengoba kunjalo. Sesisiya kuhlelo luka sithandekile emhlanga olubhekane labesifazane.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lonkosazana Corinne Mkhosi Ncube, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso yezim imbokodo ekwele South Africa. Usichathisela ngohlelo lwalinhlanganiso olokwabela amantombazana ezikolo eZimbabwe impahla zokusebenzisa nxa besemfuleni ama sanitary pads.
Salibonani balaleli, igama nginguCorinne Mkhosi Ncube, umkhangisi we-The Zim Imbokodo Marketing Director phecelezi. Suhlelo lumi kanje ngokuzayo sikumele ukuthi sihambise amaphedzi kwelekhezi lelupane. Ekhezi silokhu nje siphezukwalo uhlelo lokuya khona ngo-April nge-Easter lonyaka. Elupane okwamanje sikhangelane lohlupho lokuthi kumele siqale siyecela e-Provincial Department of Education koBulawayo okuyikuthi kumele sikwenze kuleli viki elizayo, ngoba abakwazi bona ukusivumela ngaphandle kwaleyo mvumo, abakwazi ukuyacela ngokwabo, kumele siyezicelela thina. Lezi zikolo sizikhetha ngendlela yokuba namalunga onhlangano avela kulezo ndawo. Zonke nje izikolo siyakizo kusuka kunelunga elisuka kuleyo ndawo elifunde kuleso sikolo. Engingathi mina njenge-NPO siqoqozela kakhulu ukuthi give back to the community. So umuntu suke bisela ku community yangakibo la suke khona.
Abantu bandise ukusukumela phezulu yini ukuthi bepartise kulengxaki elibhekana lazo ekwabeni lezimpahla?
Yebo, silokuhlangabezana nazo ingxaki nxa sisiyanikeza lezi impahla ebantwaneni kwelakithi eZimbabwe. Isikhathi esinengi uhlupho esihlangana lalo imvumo yokuya esikolo. Noma mhlawumbe izikolo zonke zingaphansi kweprovincial province. Ngikhumbula umnyaka ka-2019 esihlangabezane lohlupho kakhulu ukuthi sigcine sihluthuka nathi. La esazuliswa khona kumele siye eMidlands province. Sathwala nzima sibili. Isikolo sithi siye e-Department of Education. I-Department of Education ithasa uhlelo lwabo lohlelo le-social welfare. I-social welfare ithasa uhlelo lwabo lohlelo le-Department of Health. Ngoba lento idibane namaphedzi. I-health yabantwana. E-Department of Health baphinde basibisele ke-Department of Education. Saze sagcina sithunyelwe ku-district from province to district. Efilabhosi ke azange basisa back and forth. Inkinga yaba khona ikuthi kwaba ikuthi sizabuyela kini. Beku 2020 December. Until namhlanje singababuza ukuthi sisami kuphi, basiphendula leyo mpendulo ukuthi sathi sizabuyela kini. Kwazi kwafika endabeni yokuthi lelo lunga la kuleso sikolo elalikhethe lesi sikolo lagcina ke selikhalala kusesikolo, wakhetha ukuthi siyenikeza imlondolozi female prison kwelegame. Okunye sengunanzelele, basuka belesifiso sokuthi singaqhubela abantwana ezandleni, sishiyele bona kobo yibo abasala bebanikeza. Kanti thina owethu umthetho uthi siqhubele abantwana ezandleni, kube lobufakazi ukuthi abantwana batholile, sikwazi ukuhambisa lobo bufakazi la esicele khona ukuze sisizakale nakusasa. Kweze transport kakhulu futhi ukusuka la sisiyale, bambalwa abantu abalokusiza nge-transport. Amafisa ukusisiza bafake izandla bangasiza ngawo ama-sanitary pads. Ngoba siye sifise ukuthi umntwana ngomntwana athole 12 packets ezizamqeda umnyaka wonke. Nxa sihlanganisa labo bantwana, phose yi 400 abantwana. Okunye futhi usizo siyabe siludinga kakhulu, yi-transport. Ofuna ukusiza, angaxhumana nami kunamba ye-South Africa u 073-654-0217. Ku number ye South Africa u 073 654 0217.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Corinne Mkhosi Ncube, umqoqi wenhlelo wenhlanganiso yezim imbokodo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Sibonge uSithandekile Mhlanga ngohlelo oluqondane labesifazane. Kathe sisokulandela uChris Gande ngohlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Lingali chona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Moses Nhlanhla Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga baba Gandhi.
Ungasitshela ukuthi umumo unjani ngodaba lwama-permits njengoba sisazi ukuthi ayaphela umsebenzi kunyanga izilutshwana ezilandelayo. Bakhona yini esilibazwile abathi bona sebebuyela ekhaya kumbe asebabule ebuyelayo ekhaya? Njalo libona bebaningi na abazabuyela ekhaya?
Umumo wamaphemithi ulokhumi manzonzo umubi. Kodwa ke okukhona kule nkulumeko eyenziwa nguminister weHome Affairs esezwakala esithi yena hayi amagqwetha ngabantu abalokuphikisana bazabuzwa ukuthi ama-court cases azahamba njani. Esingathi sokuyi-toned down approach from obekusenzakala ukuthi ubekhuluma vele eqinile ukuthi akulanto ezakwenzakala. So ke utshengisele ukuthi ubuthakathaka ngalabo abafaka izicelo emthethwandaba ezokuthi kuvalwe. Abantu angikabezwa ikakhulu abathi sebebuyela ekhaya kusho ukuthi babuyela nje ngokungase kusithekene umuntu ezihambela. Kodwa ke abazilungisayo bathi bayabuyela bengakabizwa. Asazi njalo kodwa ababhalise embassy kumbe sebebhalisile. Esengikubonile okwenzakale kakhulu ngabantu asebesiyaphetheya kwezinlwandle. Abantu asebesuke baya kubo UK, Australia, Canada, amazona laphetheya yibo abangathi bayezwakala ukuhamba kwabo. Kodwa kabaya ekhaya hayi bengakazwakali. Nxa bekhona bazihambela nje okwelo profile kumbe sitho ku private okufihlakeleyo ngale. Ngoba abantu ikhaya lakhona bazibuza ukuthi bazafika benzeni. Yikho lapho kulombuzo omkhulu khona ukuthi baze bavele basuke babuye lapha babesuswe yini. Ingabe isiphelile yini yona le? Yumbuzo osuka ke ubenziwe.
Sifumzwile uhulumende enxusa abantu njalo ebathembisa ukuthi uzabaphathisa abavela khona ngapho eSouth Africa. Bakhona yini elibazwayo besithi abamthembi uhulumende kumbe bayamthemba ukuthi uzabaphathisa?
Abantu bonke abaphakathi kodubo lohulumende kabamthembi ngoba babalekele yena. Kanti nxa ubalekele umuntu kuphinde kube nguye okunxusayo ukuthi woze. Uhulumende vele bekungamelanga ukuthi anxuse abantu ukuthi kabaphenduke. Bekumele alungise umumo abantu bazisukele besi ekhaya. Ungakhumbula ngesikhathi seGNU lapho kade kuhlangane bele othwangirayi belabomgabe. Abantu abaningi bazibuyelela ekhaya. Bazibuyelela bebona ukuthi sokufaka idola bazafika bahole baziphilele. Babuyela abaningi lakhathi sibasekhaya. Kawunxusi abantu ngokuthi wozanini la. Isihudo kaselatshwa ngokuthi udinge uhali lenariti uthi uyathunga lapha okuphuma khona okuyo. Kumele ukuthi ulungise esiswini kube right ukuze isikhudo siphele. Yikho kumele uhulumende akwenze. Uhulumende kalungise ilizwe. Kakuvotwe ngendlela ekhululekileyo kube lomnotho okuhlonitsha ama-property rights kube lomnotho oqondileyo. Kuzabuya abantu laba eTanzania laba emalawa babesebenza eZimbabwe babelanda khonoko. Awumi laphana umpongo lozi umemeza abantu ukuthi wozanini. Abantu babizwa luqhatshi lokuthi bayeze ukuthi kunuka kamnandi lapha kule deal elikhona. Awuphumi phandle ubamemezela into engekho. So ke uhulumende kalungise umnotho. Angalungisa umnotho abantu bazabuyela. akula muntu ofuna ukuhlala emzini sihlaliswa yikuthi silo hulumendo ehluleka
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi ngithanda ukuvalelisa kubalaleli ebantwini bakithi ukuthi bantu bese ngivala ngokuthi bantu bakithi into yonke isezandleni zenu ukuhlupheka siyazenzela ngokuthi inkabe sizibophayo ukuthi kazilime siyazibona zimapune pune zicakile kazilamandla sicabanga ukuthi kambe ikhuba zingalidonsa zihamba zona zihudula inyawo zizodwa kungazingakafaka ikhuba lingakaki ake sikucabangeni khonokho sijule engqondweni siyabonga
Hello-ke bekungumnumzana Moses Nhlanhla Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilayo
Siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Kuhlelo abaculi bethu namhla sihamba lomculi kaMaskandi umlungisi Nkomo ozibiza njalo ngegama lokuthi mfana kaBoy. Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha elilengoma ezilichumi isihloko salo sithi Future Wife. Umthungameli Nkomo uyalandisa.
Angibingelele kubathandi bomculo kaMaskandi nabathandi bomculo nje wonke jikelele. Ekhaya ngizalwa eCholocho endaweni yokuthuka seCawuna jena emsila wengwe isigodi la engikhulele khona. Emculweni ngifike ngo-2012 ngisendimeni yegospel yaseZiyoni. La ngisebenze khona kakhulu cishe sayenza ama-CD angu-4 ne-DVD eyodwa. Kwasekuthi ngonyaka 2020 ngase ngicabanga ukwenza uMaskandi ngase ngenza i-single track ethi Sibali Wami. Wathi kuwo lo nyaka ka-2023 ngase ngibuya le full album yomaskandi ethi Future Wife.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bengangifonela kule number 083330 3769 angiphinde 083330 3769 ngiyatholakala kanti futhi naku Facebook uyathi nje umfana kaBoy ngiyatholakala kanti futhi njalo naku TikTok uyathi umfana kaBoy kanti futhi umculo wami uzotholakala enkundleni zonke zomculo nje izobe sitholakala kungekho kudala
unempalele ngimingo zami abathandi mina uthandi umculo wami abathandi mina uthandi ingoma zami abathandi mina uthandi umculo wami abathandi mina uthandi ingoma zami sakhe ngolaka
ubachiyela wapha mazi yabalandeli
cela nje isupport njengomuntu osafika kule ndima kaMaskandi ngicela nje bangisupport banginikeze amandla
Umculi kaMaskandi umlungisi Nkomo kumbe umfana kaBoy siyabonga Ntungamile olivalelisayo imugeno kumete Saidi
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.